Naurirano pakati pehurumende nevemabhizimisi panyaya yekuwedzera mari yekubatsirikana kune vanotengesa kunze kwenyika kana kuti export incentives yasvika padanho repamusoro-soro. Asi munyika hamuna kuwirirana kuti izvi zvinoshanda here sezvo nyaya yekushomeka kwemari yekunze iri kuramba ichikomba. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika iyi yapawo kuti gurukota rinoona nezvemaindastry vaMike Beamer vazivise nhasi kuti hurumende ichange ichiongorora zvakasimba kuti mitengo haisi kuzowedzerwa pazvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, chingwa, gorosi, tsvigiri, huku, nyama, mukaka, sipo, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaSfela Njabangwe vatenda kuti vemakambani vatotanga kuendesa magwaro kuhurumende kuti vapihwe mari yekubatsirikana yakati wandei, kwete zvikamu zvishanu kubva muzana yavari kupihwa pari zvino.
Gunguma vemakambani vatanga kuendesa vamwewo vashoma vatotanga kutopiwa zvibva kumakamba mahuru vatanga vatoendesa vakatotanga kupiwa nekuti vanenge vachiexporta zvakawanda. Saa zvichienderana nekuti pauchaapplya kuti uwedzere zvinotambirwa here kuti nyika ichawana benefit, ichawana zvaichawana kana pane wapihwa incentive yakawedzera.
VaJabangwe vati semaonero avo mari inopihwa vemabhizimisi nehurumende inobatsira zvikuru, uye vati izvo zvinoitwawo kune dzimwe nyika.
Izvi hazviitwe chete muno muZimbabwe, zvinoitwa kunyika dzakawanda dzakaita sana South Africa, dzakaita sana China. Avanopa iye vanoti maexport incentives, zvinova izvo zvinoita kuti zvinhu zvikwanise kuti zvitengeswe zvakawanda pamune zvinenge zvibuda munyika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vati zvakanaka kuti vemabhizimisi vapihwe mari dzekubatsirikana, asi vati pane zvakawanda zvinoda kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika.
Saka tinenge tichingodzokora pamwe chete tichidzokora kumashure, hatisi kuenda mberi. Ende toramba tichingodaro, nhamo yedu ndeyekuti tiri kudya zvevana vanozobveya kumashure, ndozvatiri kudya nguva ino. Ende tinongoti chero tadya isusu tikaguta, hazvinei nevachazouya kumashure. Uko kutadza kuronga ikonomi yedu kwatinenge taita.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze vati vanotenderana nemaonero aya. Dr. Kanyenze vati hapanawo kujeka kuti mari yakambopiwa vemabhizimisi ava kutanga gore rakapera zvakaparurwa chirongwa ichi neRBZ yabatsira here. Vativo mari idzi dzinopawo kuti chikwereti chenyika chiwedzere zvakanyanya.
Ichikwereti kai tamuri kuti zvakare hurumende ngaitore chimwe chikwereti, saka tine kutarisa bhanga kuti ringe richitora zvakare chimwe chikwereti chakati kurei chipamusoro kuti chironge hurongwa ihwohwo. Saka dambudziko ringori kondo rokuti ngatasakara pari zvino 200 yakavhurudzirwa ne 300 500 miliyoni neexport incentive iyoyo iri pa5% haisati yabatsira kuti tiratsoona kuti mari yayakuwanikwa. Mari iri kutoshayikwa zvachose, saka hapana zvinatsobatika kuti mari iyi yakabuda pachirongwa cheexport chemabond notes yatibatsira kuti mari kushomeka kwayo kuenane.
RBZ inoti mari idzi dzinogona kuwedzerwa kubva pazvikamu zvishanu kubva muzana kusvika pazvikamu gumi nezviviri kana zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana, zvichingoenderana nekuti munhu anenge achitengesa chii kunze.